vachitaura pakuparurwa kwechirongwa chisangano reUnited Nations Children's Fund kana kuti UNICEF chekubatsira vana nezvekudya zvinovaka muviri padeu reOne Rural Health Center kwamanyuchi muwadhi 24 kubhigita nhasi. Mukuru wechipatara ichi amai harovandirambana pasi vati vakarapa vana vana vakange vatanga kurwara nekuda kwekushaya zvekudya zvinovaka muviri.
Kana mwana iyeye akatoberwa zvinoda kuti mwana iyeye unotiwa nedambudziko. Mwana iyeye tinotomuadzima, tinomuisa mumabhuku edu. Mumabhuku aya tinobva tanyora tomupa slambi nasi. Tava slambi nati kudero tinenge tichimumonitsa.
Vayambiravo kuti uwandu uhwu hunogona kuwedzera zvakanyanya nekuda kwenzara yakapfunya chisero munyika. Vanotungamirira bazi rezvekufambiswa kwemashoko muUNICEF vaYes Wilmot vati nekuona dambudziko iri vakabva vaita chipatapata chekuparura chirongwa chekupa mhuri dzinosvika zviuru zvina mumabhuku 14 kuwadhi 24 chikafu chekupa vana vane makore ari pasi pemashanu uye kupa dzidziso kunana amai vavo pamwe nanambuya utano hwemumaruva.
Which would go to healthcare, that might mean that in addition to having the health facilities, equip the health facilities.
UNICEF, tumashanda ne hurumende, kuzorodzana dzeutano nedzidzo dziwanikwe. Kuutano tunobatsira zvipatara nezvikwanisiro sezvakaitwa pano uye nevanhu vemunharaunda.
Amai Ana Vhundukai vanoti dzidziso yavari kupiwa yakakosha zvikuru.
Ini ndakabatsirika zvakanyanya nenhau yekudzivirirwa kwevana uku panguva yandanga ndichimwisawo mwana wangu.
Pasi rose vana vanosvika mamiriyoni 171 kana kuti 181 vari pasi pemakore mashanu kana kuti mwana umwe chete pavana vatatu vakatasana nenzara inotyisa zviri kuvaisa munjodzi yezvirwere zvekaita sekuperezeka muviri zvinovaisa munjodzi yekubatwa nezvirwere vachigona kuzofa. MuZimbabwe, United Nations Children's Fund kana kuti UNICEF inoti vana zviuru 656 kana kuti 886,000 vakatasana nenzara inotyisa. UNICEF yakatozivisa kuti iri kutsvaga mari inodarika mamiriyoni 74 kana kuti 84.9 million kubatsira vana ava. Pachirongwa cheUNICEF ichi vana vari kupiwa hupfu, mupunga, bhinzi nekukurudzirwa kudya zvikafu zvechivanhu izvo zvinovaka muviri zvakaita semazai, mukaka nebota rehupfu wechimera. Izvi zviri kutambirwa nemufaro nevabereki vakaita saamai Chipo Nyahunda vekuvillage 5.
Kufudha vana muno muwadhi 24 pachakauya isu tiri kuona sekuti tiri kutibatsira maererano nenzara iriko gore segore rine iri. Apa pakatoipa nokuti vana vazhinji tiri kutarisa kuti vamwe vachafa, asi nekuda kwechirongwa izvi ngatirikufunzwa tikaramba chichiita tichibetserwawo ndofunga vana vazhinji vachaita utano.
Kanzira wekuwadhi 24 vaSteven Chakavamba vebato reZANU-PF vatendawo rubatsiro urwu.
Saka chikafu ichi isu pundutso yazvo tiri tiona ichibatsira nokuti chikafu ichi chinenge chine zvese chakabhalanza uye chinoita kuti kana munhu akange adzidziwa kachibika zvinonge zvakurwa kuti izvoni mhuri inenge yakuwana utano hwakakwana.
Ongororo yehurumende nemasangano eUnited Nations inonzi Zimbabwe Livestock Assessment Committee kana kuti ZIMLAND yakaburitsawo pachena kuti vana mamiriyoni 4 kana 4.5 million vanodawo kupiwa zvekudya zvinovaka muviri pavanenge vari kuchikoro. Asi nyanzvi munyaya dzechikafu dzinoti kuunganidza mari dzakadai kunogona kunetsa sezvo nyika dzakawanda pasi rose dzakatasana nedambudziko renzara. Ndakamirira 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.